Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaidawo hwetsarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde mutsarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri Supreme Court kuweoka mama independence, unwelokami because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pattern yekubvisa mukati.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu, hunga nemafunde ndozvitinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa, vakarimawo nyemba chiti nyimwa zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani Mbwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa musi wa19 kusvika musi wa20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuita makore 25 gore rino yaumbwa kuVinduku kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ende atimatano akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwechitetere, dzerunyararo dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikodzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupinda here musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo takaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiani achatora masimba kubva kuna vamugabe mubato ravo rezanupf nemuhurumende inogona kuunza njodzi nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe saka zvinogona kuunza mhirizhonga nekuti mauto vanhu vane pfuti kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana zvinogona kukonzera zhowezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka. Kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Independence, you know, with some votes. Remember, a lot of our electoral system now, yeah, generated the proportional votes. So my senator are electoral proportional vote. Those 70 members of parliament, they're beyond 210, so no electoral proportional vote. So it would be very foolish for the opposition and independence to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least save the proportionality of that vote. But can any prince by we welcome our independence, we welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndiri zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross. Because some of us have been carrying the cross for so many years.
Sema pato anopikisa mukati muaita zvakakwana here kuti pauye zvimwe zviri kuvandudzwa munana Zinera Menyu?
No, we have not done enough. Last year tatambotanga mushe munana August pataita kuma demonstration twetwe. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuma demo itwetwe. But why batsira strike? We last had a proper demo. So it's a problem. It's a problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals at Husko Yone Zanu PF. Last week we got fire my immunity at Chiri. Last week we got passed the amendment number one to constitution. Jim is not what's that, but I think some Zimbabwe is Tango Shkapa past good this was it's okay. Then my church what Kumazwana and good this amari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfelani Jabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yange ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyoreranawo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takatanga kuumba hukama nemamwe maorganization akaita seedu ekune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzinodawo kudziita sedzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusevedzana dzezvizvizvi pati yekuTurkey inonzi DEIC. Anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Wada kuona kuti maseenzero anoita makambani emunomo akamira sei. Tinova chinhu chatinotarisira kuti chichava paya tinoti confidence. pavachaona kuti kune makambani akati wandei makuru ari kusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapo vanodzokera kwavo iwo makambani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuZimbabwe ndofuka kunenge kwatino kune kutosenzeka nemakambani ekuIndia ndo imwe nyika yatiri kuita se yatiri kuti tishamwaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kuIndia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoku iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika kunzi kune makambani kuZimbabwe kune chii
kunyika yeTurkey neIndia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndikati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aya vemachira vatarisawo zvekotoni donji ratinaro munomu vamwe vacho navanoita zvemagetsi vanoo zvatinoti makambani ari muma-energy sectors saka ndoo vatingati ndoo vamwe vanova vakauya asi kwave ikoko vane zvinhu ivi vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti teititi isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita se anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeswa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuitira kuti Zimbabwe iweyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muZimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yavo kutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kunekweretewo vachiita zvimwe zvakasiyana-siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazvozi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aikazvi taane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vanoga vakukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makambani avo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidza tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuti inonzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries Vasfela Ndijabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuera west mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
Blessing, ndiruda kutaura mhomho yezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari wakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu tisati dzanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana munana December kuzobvawa munana December imomomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare December January ipapa kuti zosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda stereki makore akawanda kuchitsva ndo dambudziko ratakawana bekozi takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhasiwo makore eatakapfuura mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
Blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya nokuti kushaya kwokurima asiwo uchitoonawo kuti munhu uyu aida kurima asi mombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isu vana tinotimba yevanhu pakumbasha pavo kune chikafu zvikuru sei tiri kuenda zvekuministry of social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbonyo ravanhu vachipuhwa mavhiisedhora kuti vanhu ivo varambe vachipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema-chema kuti panomboitwa zvematongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handiti mp webhoera yese ndiri mp webhoera south asi pangu kuno kuma MDC mazanu PF ndinofunga zvekuti vachati votera vese nokuti vanoziva kuti chinoti mandewe vanhu handina rusarura kanda handina political forum kune vanhu iwewe unotozvizwa wega ikoko kuti haa tinotimba mahwani ya unokondizvira kuti chinotimba hwani inyaya yekuti handina political marriage yekuti aiwa ndiwe kuzanu PF handidi vanhu vemutc vese ndinovada ndosaka ndichiwimba kuti gore rinei vanondivhotera vese vese MDC zanu PF hakuna asikandivhotera.
Saka tichitarisa mubwera South vachinotimba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu?
Kunomu kwedu kunoku tinyaya yekurima nzungu, mhunga nemafunde ndozvetinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaibva, vakarimawo nyemba chitinyimwa zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvozvizvi vanhu gore rino vakamboita mari. Ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsoto ari kutengera vanhu vedu zvinhu vanoya vachitenga nokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi hameno kuti matoti keshi vanoiona kupi vachiya vachitenga. Saka vanhu vanenge vachida keshi vongotenga kwazvinhu zvavo nemari shomane. Tinovaudzawo kuti mirai GMP itenge vari kuti iri kunonoka. Saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo. Asi mazuva ano tabvisisa vanhu vakazonzwisisa vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yacho iri kubhadhara $390 pa one tani yemafunde, $390 pa one tani yemhunga, $390 pa one tani yerukwesa, $390 pa chibake. Saka vanhu vakutswa zvakakwana vakaendesa kuGMP. GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaeco cash mao.
Avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira bwera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Mavilas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitwa Nyaradza Nongo Nhema, ndinobva kumasvingo kubhikita, asi mazuva ano ndakugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks ndatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kunoku kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist, saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana siyana vane experience in the field. Zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uye zvezvi zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri kuUniversity of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionalize industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuuye kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakawane kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe waakudzokera kumusha zvizvo uchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya hauri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo, nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako, havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, havasi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana, shandisa iwoyo mukana iwoyo, nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti woraiti tarenda rangu kuri ndoita sei, woshingirira pariri, worikoshesa, zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa tarenda rako. Iri
tinoona pazuva rakanzi ro Yali is got talent kana kuti Yali talent night, takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchimbo chasoma mutukudzi hangasa chimbotisana kuroi papo kuti atambirwa sei.
Ndini ndoma ndagara ndinomufarira zvangu. tinowirira na pano neyapo and chimbo chake chinonzi hangasa chakandinakidza zvokuti saka pakugadzira Fellows for Scotland talent inini ndinanga ndiri mutungamiriri wevanhu veku University of San Diego saka ndakadawo kuti culture yedu yeZimbabwe inge yakarepresentwawo saka ndakatsvaka chimbo chinotiitira chaikwanisa kubuditsa uafricanness wedu ndakabva ndanonga hangasa inova yaya soma mutukudzi and musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara
tombootarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamukuda kunyatsonadziridza
sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu yechekuti tinenge tichikwanisa kushandisa matarenda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tive tinosimudzirana hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokera ondowanawo ondodzidzisawo vamwe sezvozvi pandoenda ndechovadzidzisa kuti chinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana tichoke mukana yekumbobuda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic art inoda inspiration from all of saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana tinoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapo ndinoshandira organization inonzi jibilika ndiri director weorganization inonzi jibilika jibilika dance trust
vanenge vachida kuuyawo ikoko kujibilika vanokuwana ikupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
vanoda kutiwana kujibilika tiri mutown muharare city center kona first street and jason chinamano pabatanai gardens pamezzanine floor and tine festival yedu iri kwamusa 18 na19 jibilika dance festival tinokokai mese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu indakazvagwa kubikita ndakazvagwa pasilvira hospital tikamboti gare garei kumaini mai vangu vanga vari nes kumaini kubikita munaros ndaa grade 3 ndobva ndaenda kumaguru weprimary school kusilvira ikoko fudi tinoa kuti kusilvira isanhu veku vamwana kuti kusilvira but so kuti kusilvira ndobva ndazoti form 1 to form 6 pasilvira zvakare ndakahoenda kuharare neuniversity ndakuenda kuuse it dai kwakune university of silvira futi ndinofunga ndaifo ndaiwanikwa ndiriko futi but takazoenda kuharare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndeni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvokusvitsa makore makumi maviri nemashanu kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaok machisa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamachisa
tinotenda nekusangana pamepo kazvaiti
vamachisa tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi
chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita makumi maviri nemashanu kubva payakatangiswa muna 1992 zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu silver jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero ndosaka muri kuona tichiita dishi rekuita mitambo yakasiyana siyana pamwe chete nekubatawo mitsvairo tichizama kuchenesa nzvimbo kusvikira pera takanga tiri kubulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana zano PF vana MTC NTC PPP ese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tiziye kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaita?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kana tichiti zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane vayanane vachengetedzeka vaparemekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda mudistrict. Isu mumba tikaziva kuti baba vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kubatanidzwa wemapato ose zvematongerwo enyika zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kumatebeleland fikirapera nekumidlines kwachiundura. Ega inditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians tovapawo yambiro kuzimira isu tichiti aiwa tipembedzai runyararo kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mitambo nemabiko anenge achiitwa aya, asi kana yazvo nguva yesarudzo vobatirana makano, munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatichiita macivic education atichiitawo kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva tichivanemera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai mwakwa Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC, vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezve vari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani muBuyera South. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei tsamba mbozha pa VOA pa studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.